A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, July the 20th, 2023. And I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk Women's Roundtable, we're discussing the upcoming presidential election, which has 12 candidates on the ballot this year, 11 being men and one woman. The female presidential candidate, Elizabeth Valerio, was cleared by the court to contest following her disqualification by the Zimbabwe Electoral Commission for failing to pay the required nomination fee of $20,000 on time. We are going to hear from our guests and you, our listeners at home, why this race is dominated by men in a country where women are the majority as the country prepares for the forthcoming general elections. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening in Africa, where African leaders are to meet with Russian President Vladimir Putin in St. Petersburg at the end of July for a summit billed as strengthening cooperation in peace, security and development. The second Russia-Africa summit comes as Moscow wages war against Ukraine. VOA Nairobi Bureau Chief Mariama Diallo reports.
African leaders will head to St. Petersburg at the end of the month for the Russia-Africa summit, the second of its kind. The event will focus on enhancing cooperation in such areas as development, security and peace, even as Moscow persists in its aggression against Ukraine. International summits involve an element of political theater, analysts say, and African attendance will be a measure of success for the St. Petersburg gathering.
So I think there'll be a lot of focus on who attends. And last time in 2019, when the world looked very different, before the invasion of Ukraine by Russia, there were 43 African heads of state that went to Sochi for the 2019 summit.
Russia's invasion of Ukraine has led to higher food and oil prices for many African nations.
They're under a lot of pressure with what's happening in Ukraine and the ramifications of the conflict there, which is commodity prices, particularly for Africans, but also everything that is happening with Wagner and so on. So this is an opportunity for Russia to try to assert its place on the global stage as well.
And trade will likely be a major topic of discussion.
I think there will be talk about trade. Russia's trade with Africa is really negligible. China and the EU are by far much bigger trading partners with Africa.
Russia is also looking to get around sanctions imposed by the U.S. and its allies.
No African countries have imposed sanctions on Russia, and so it's a lucrative market for it. We saw a similar pattern after the invasion of Georgia in 2008 and the first invasion of Ukraine in 2014. As Western markets closed to Russian business, they sought markets elsewhere. And of course, Africa, Latin America, Asia were areas where they did seek to expand.
The UN General Assembly in February passed a resolution demanding that Russia end the war and leave Ukrainian territory. While 141 countries voted in favor, two African countries voted against it and 15 abstained.
I mean, Russia benefited from that. In the sense that it showed them that they have friends. It's simply an awakening on the African part, but particularly sending a message to the rest of the world that we also have our own foreign policies, and those reflect our interests, our national interests.
Dizolele adds, however, that the optics of one country summoning the leaders of an entire continent undermines Africa's efforts to assert itself on the global stage. Mariama Diallo, VOA News, Nairobi.
Uwandu hwevanasikana vanoshanda mudzimba vaine makore ari pasi pegumi nemasere muZimbabwe huri kuramba huchiwedzera. Vanasikana ava vari kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kusabatwa zvakanaka pabasa, kupiwa mihoro iri pasi, pamwe nekunyimwa mikana yekuwana dzidzo. Tabo Kanyube anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhukadzi ava, uyu anoda kudaidzwa nerekuti Christina Chirasha, anoti akatanga kushanda muZimba aine makore 14 mushure mekunge vabereki vake vatadza kumubhadharira mari dzechikoro.
Ndakanga ndashayirwa school fees ndandiri mupfumu 2. Saka I can say kuti kubva kugrade 5-6 zvimwe zvisendaingo zvii tsvagira ndega zvakaita namabhuku, mapeni, ndaitobetserawo mama wangu because ndainyatsoona kuti responsibility yavanayo kuti chikafu chii, vane zvese vanenge vachinosakurira. Saka ini ndakaitawo kana mapeni, mabhuku ndinge ndichisakurira. Zvekuti yunifomu yandakaendesa form 1 ndakaite kusakurira, second hand yanga yatosiiwawo neumwe. Then form 1, form 2 handina kumbobhadharirwa. Ubva ndati form 2 first term, ubva mama vati ndakunzikana handichakwanise kuita sei kukubhadharira school fees. Vakanzwa munhu aiti kune kuri kudiwa chimusikana webasa, ubva vauya ruva vanditi ndafunga kutoenda kukubasa because hapana zvazvinobatsira kuti ugare panopamba usingaendi wechikoro.
Christina anoti akasvikoshandira kuGlenora, uko anoti haana kubata zvakanaka.
Ndakasvika ikoko semwana ndakatanga kubehavha semwana. Basa riripo tiripo 5 vanhu vakuru, inini wechi 6 nemwana 1, saka tatiri 7. Maivi pamba ipapo vangu vaivi vari mucross border, katika pamba vaiwanika zvenguva diki diki. Saka ndaigara nemwana wasisi vavo iyeye ndianga ane utsinye iyeye. Ndikapiwa washeni yevanhu vese vaya, ndikatadza kuiwacha handidyi.
Achibva kuGlenora, Christina anoti akanoshandira kumufakosi uko kwaaichengeta murwere asi achishanda asingazive muhoro wake.
Ndandakagara zvakanaka uko chikafu zvese ndaipiwa, but andambovhera ndaisiva salari yangu kuti ndinohora mari. And I don't even remember ndichipiwa pay.
Christina anoti apo akange ava nemakore 15 akadanana nemumwe mukomana ndokubva mutizira. Vakaita vana vavo vatatu asi zviri kuvaremera kuchengeta nekuendesa vana kuchikoro.
Izvino ndinogara kubasa ndichichengeta vana veumba kumba. Vana vanogara nemunin'ina wangu ane 19 years asi munhu muhombe. And then at the beginning of this year ndopa ndakabva ndaita find out kuti mwana wangu mukomana ane 15 years was being abused in a manner next door, vachirara naye kubva pa 13 years without me knowing. Then ndakadzidza ndikadai ndiri kumba nevana vangu, vana vangu vachienda kuchikoro. But then at the end of the day and kwasi unogara kumba kuvatarisa, vana vacha vanoda kudya vadaenda kuchikoro.
Vanasikana vakawanda vari kupfuura nemunzira yakafamba naChristina muupenyu hwake. Mudzimai akatanga sangano rinomirira vanhu vanoshanda muZimba reDomestic Workers Association of Zimbabwe, Amai Mendi Lerato Lusava, vanoti dambudziko rekushandiswa kwevasikana vachiri vadiki rinowedzerwa nekuoma kwaita zvinhu munyika.
Tikuona pachiwedzera nhamba yevana especially mazuva ano nekuoma kuri kuita zvinhu muZimbabwe. Vanhu vari kuona kuti vakatora vanhu vakuru vanovadhurira, saka vamwe vazhinji vari kuda kutora vana vechidiki. Unoona mwana ari 17 years kana kuti 16 years achishandiswa mumba. Vazhinji vari kutorwa kubva kumaruva, vamwe vanenge vachinzi maofen vakafirwa nevabereki, vamwe vacho vanenge vachigara nanambuya, vamwe vacho ndo vanenge vachibva muna tinoti machild headed families.
Asi mukuru anoona nezvevashandi mubazi rezvevashandi vehurumende vaLangton Ngorima, vanoti hurumende haitenderi kuti vana vadiki vaende kumabasa. Sangano re UNICEF riri kushanda ne hurumende mukugadzirisa dambudziko iri mushure mekubatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica muna chivapfu. Mari iyi yakabva kuSweden uye ichashandiswa mukudzivirirwa kwekodzero dzevana.
Chinorwadza ndechekuti vanasikana vanotanga kushanda mudzimba dzevamwe vanhu vari vadiki uye vakawanda vavo vachiramba vari muurombo muupenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tabo Kancube.
And now back to our main topic. In the 2018 presidential election, four women were on the ballot. And these women were former Vice President Joyce Mujuru, who at that time was running for the People's Rainbow Coalition, former Deputy Prime Minister Thokozani Kupe of the MDCT, Violet Mariacha, standing in for the United Democracy Movement, and Linda Masarira, the leader of Lead Party. But this year, there is only one woman standing on the ballot. This is United Zimbabwe Alliance President Elizabeth Valerio. But she said she had to fight her case in the courts after the Zimbabwe Electoral Commission had disqualified her, saying she deposited her nomination funds, which did not reflect on time as required. The court accepted her appeal. Let's hear what she had to say. Tombonzwa zvavataura mushure mekunge vaenda kumatare.
Kunyangwe hazvo nguva yafamba tanchida kuti tigonewo kupinda ma constituencies ose kubvira muso 21 June but zvakaramba patakaenda ku nomination court but tirikufara hedu kuti manje ndapiwa mvumo yekuti ndinyatsopinda pane vanhu vazivowo kuti pane president mudzimai aruda kukwikwidza kuma elections muso 23 August saka dai mukangono vota muso 23 tisarudzewo president Elizabeth Valerio.
That day was President of the United Zimbabwe Alliance, Elizabeth Valerio, the only female presidential candidate on this year's ballot in Zimbabwe. Some members of the United Zimbabwe Alliance welcomed the court's ruling. Let's hear what they had to say. Those they were members of the Zimbabwe United Alliance in Harare. Let us now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please visit VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by, from now we are joined by Ms. Evanice Munondo of the Female Students Network, and we also have Lucy Ndongwe Chikore from here in the United States. Welcome to the program, ladies.
Thank you. Thank you very much for having us.
I will start off with you, Ms. Munondo, in Zimbabwe. We're seeing that there is only one female presidential candidate. What does this mean for women, especially young girls? You work with a lot of young students who are coming up in Zimbabwe. What does this mean for them?
It's a very sad situation to the other side, because I think several women also tried to contest or to also move forward to submit, I mean, to be part of the presidential, you know, candidate. But Mrs. Valerio, I would want to salute you for her, you know, resilience and commitment towards making sure that she represents women in Zimbabwe as a presidential candidate. If young people, yes, she is rightly said, motherless. Female students, young women, who also wanted to be part of the processes. But I think the processes itself, especially when you talk about the money, the funds that were required by the nomination court, it was very discriminatory because it was very exorbitant for a female or very young people who haven't had yet any income and any sort of funding to really support them to file their papers, nomination papers in the nomination court and be able to pay the nomination fee. So I think it's something that also, you know, discouraged even those who wanted to participate because they could not have any access to funding. And especially also in terms of the processes that were involved, they were very tiresome. I'm sure Madam Valerio can attest to this, that she breaks through all the way to where she is right now. So we are celebrating together with him, but something that we are really interested in as a country and as, you know, as women to say, where are we in the game?
Mm-hmm.
And where are the young people? Yeah, where is the future of our country? When we really talk about women's participation in electoral processes, because I think the conditions that are set or that are put aside to ensure that women also become part of the game, they are very selfish for ordinary women of Zimbabwe who are surviving on informal trading, and some of them are also seated at home. They don't have any sort of income. I'm not saying that many are privileged, but I think the general populace of our country, I mean the citizens of our country, are women. And those women, 60% of them, they survive on informal trading. And as it stands right now, the prevailing context, it's not really allowing, you know, for the bigger things, for the, you know, the ordinary, you know, survival or livelihood of a family. We cannot talk about the electoral processes because even the bread and butter issues in the home, they are still, you know, overburdening and overburdening women. So it's something that is, all right.
Thank you so much there, Evanice Munondo, who's speaking to us from Zimbabwe. Now we come back here in the United States where we have Lucy Ndongwe Chikwera, who also works with the young women in Zimbabwe under her organization, MTC United States. What's your view on what we're seeing happening in Zimbabwe to what we see happening here in the United States where the deputy president of this country is a female?
Yes, Mav, I actually agree with Ms. Munondo on what she just mentioned about having to congratulate Ms. Elizabeth Valerio for being on the ballot.
Mm-hmm.
Because you do see that, you know, having women in leadership is socialization in itself. When women or young women cannot see themselves in positions of power, they definitely resign themselves to the fate, whatever will be happening to them. So closing up the space and letting her not participate was really shameful on our own country, because when we look at our own constitution, we are supposed to have women in the presidium right now, but currently we do not have any. And now when we don't even have some women aspiring to be in that highest office, and having that one who even volunteered herself to be in that position, and then trying to disadvantage her by throwing this and that rule so that she cannot go on the ballot. It was actually, we were going to have our heads in shame. It's just 34 women around the world are actually heads of governments. So this was really an embarrassing moment for the country. And looking at here in the United States, a lot of young women and also women of color became inspired by seeing the VP Kamala Harris in office. And it makes the young women in this country aspire for those higher offices. So we were, as Zimbabwe, we were doing ourselves a great disservice by just disempowering our young people by not having women in those positions of power.
Mm-hmm. Thank you so much. Ndodzoka kwamuri, amai Eva Nice Munondo, kuti saka taona zvakamira zvakadai, zvinorevei kumwanasikana wamangwana, nekuti sekutaura kwaita amai Lucy Ndongwe Chikwera, varikutaura kuno kuAmerica tinoona mutevedzeri wemutungamiri wenyika, mudzimai. Zvatiri kuona zviri kuitika munyika izvi kuti kune mudzimai mumwe badzi achange ari paballot, zvinorevei mune remangwana.
Rimangwana harina kumira zvakanaka uyezve harina kujeka kumwanasikana wechidiki uyo ari kushuvira kuti kana achingozvakura even panguva yake yaachiri mudiki achikura anodawo kuti atore chikamu mudevelopment yenyika. Ramangwana harina kujeka zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu vari kuti vana vatodiscarijeka kuti ha kana ndikada kuzvizama izvi ha unotoitidikitira chaiko kuti utange uzopinda panyanga. Nyaya yekuti takatarisa nhoroondo yamai Elizabeth Valeria vakashanda nesimba nedzimai akasingairira kusvika zvinhu zvake zvaita. Asi muchitarisa process inototyisa pachaiyo kuti unogona here kuzomira kusvika pari izvozvo. Atiikurudzira tinoramba tichiita mazuva ose tinofanira kusingairira. Asi takatitarisirawo kuti dai zvanga zvaita kakunyevenuka kuti munhu aende kunosvuira kunoenda pachigaro zviri nyore azvitadzirewo ega asi pasina zvinhinga izvo zvakaita sei zvatakaona zvichiitika izvi kuti zvikwanisiro zvachoko zvinenge zvakaoma zvisingatombokwanisi kune vana vadiki. Saka ndikuona kuti vasikana vachikura zvinhu zvava kutobvisa mupfungwa dzavo kuti zvematongerwo enyika izvi zvinoda vakatosinga. Hazvidi munhu nje, zvinotoda munhu akasinga kuti akwanise kukuvhiga nekuti nzvimbo yacho yekufamba nayo yacho ine mipata yakaoma zvakanyanya.
Ndozoka kwamuri mai Lucy Ndongwe Chikwera, muchiona zvamuri kuona imo muno muAmerica, zvii zvingadzidzwewo nenyika yeZimbabwe panyaya iyoyi yekuti madzimai apindewo pazvigaro izvozvi zvepamusoro, nyanya zvatiri kuona kuti paballot regore rino pachange paine mudzimai mumwe chete?
Ndinoona paine zvinhu zvakati wandei. Chekutanga, mhirizhonga mupolitics, zvinhu zvinowanikwa zvichidzikisira chidokwa dokwa chevanhukadzi kuti vange vachipinda in the game of politics, because pane gender stereotyping inoitika. Saka mutasa kuti kana makatarisa kuno, vanhu vanotarisa kwete kuti mudzimai wakamira sei, uri munhu wechidzimai here, but vanotarisa zvaunenge uchitaura nemapromises that you are going to be making during your campaign trail. But tinotarisa, takada kutarisa kumashure, pane vanhu vakaita sana Sisilinda namanje vanowanikwa vakangoda kutaura chinhu vanotukwa. Vanotukwa neudzimai kwete kuti nezvavanenge vachitaura. So people don't look at the content of what you'll be saying. Saka zvinhu zvekuti isu senyika yeZimbabwe tinofanira kudzidzawo kubva kune dzimwe nyika, having an equal playing field kana tapinda munyaya dzepolitics, making it possible for vamwe vanhu vose kuti vakwanise kunge vachikwikwidza. Because ndikada kutarisa sezvataurwa namadhamu Nondo panyaya dzekuti mari dzaidiwa nezeki kuti vanhu vakwanise kunge vachiparticipata kana unoregister kuti unge uchikontesta, imari dzekuti madzimai mazhinji havakwanise kunge vachidziona. So we need to make it affordable for people to participate, for especially women to participate in politics. So tinonge tichitengesa madomasi, tichikutengesa mazichwe edu, but kuti tiraise mari yekuzonosiya $20,000 yekuti ndiparticipate, ko muri ndoiita sei. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti we feel this ange iri equal. Saka panyaya izvozvo we need to remove my structural barriers. Zvakaitwa dzimwe nyika dzakaita United States dzinoti vanhu vanopinda mudariro vozvitsvagira support yavo. Isusu ngatibvise mastructural barriers first, tozoti takuenda kunotsvaga mavotes, tobvisa zvenyaya dzemhirizhonga nenyaya dzekutukana nenyaya dzekudzikisirana.
Okay, batei makadaro regai timboenda kuna kola vedu tinamukoma Tapiwa Gumbo vari South Africa CCPs vari South Africa tukuedza zvakare kukufonerai. Mukoma Tapiwa murikunzwa iri mudandaro tikutaura pamusoro penyaya yekuti sei madzimai vasiri kukwanisa kuti vapindewo munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika tichiona kuti pane mudzimai mumwe chete akakwanisa kupinda paballot regore rino. Munoona seizvi?
Maita basa nekundi tendera kuti ndikurukure neni. Nhau iyi yakaoma chaizvo kumadzimai tete. Tinoda kuti vapinde mupolitics, asi neitika kuZimbabwe vanozviziva kuti kunzi madzimai abudira pane zvinhu zvakafanana neizvizvi. It's a process and it's not an easy process. Saka zvinotoda kuti vanhu madzimai kana vechidiki kuti vafarire politics vanofanira kutanga kumashure or to join maparties ari already ari musystem ari muleague ezvinezvi. Saka kuti ezvinezvi kuti vacreate ravo legacy kutanga kuti hwane zvakafanana namaevhanuro vari kutaurwa avo tete, totarisa mavalues avo kuti vakabva kupi vaimhita nezvei chiri kuitika vaapapi. Takada kutarisa right now, tanga tina mamjuri isusu in example. Mamjuri vakanga vari pavice ndamonzwa vamwe sisi vachitaura kuti kuamerica kuna vice president wechikadzi ufuti zvakanaka izvozvo and we support that, but chinoitika ndechekuti ari muparty ipi akanominatwa nani? KuZimbabwe mamjuri vanga vari vice president, tarisai kuti vanga vabva kupi, vanga vari muparty ipi? But ezvinezvino amai varegista avo kavo tikuona kuti zvakanaka tiri kupendera nhasi kuti vakwanisa kuakamblisha nenge misheni yavo kuti vaite run papresidential election iri yatinayo izvinezvi. But sapoti yavo madzimai vachaiwana here kuti vazokwanisa kuachivha something kana kuti vapinde muparliament?
Aiwa Mukoma Tapiwa Gumbo, tinokutendai chaizvo. Regai will go back now to our guest to just wrap up because unfortunately time is not on our side. Ms. Munondo, just give us your last word moving forward. What can be done to attract more women and keep them in politics so that they can run for these high power jobs like being a president in Zimbabwe?
We need to continue conscientizing women and give them courage and foster resilience so that they will be able to maneuver through the patriarchal dynamics that exist in the country. And secondly, we need to relax the conditions and the requirements that are needed for individuals to stay the candidate.
And thank you so much, Ms. Chikowero. Your last word?
Yes, we need to level the playing field in terms of how much people are paying to be on the ballot box, on the ballot paper, as well as respecting women not because of their gender, but because they are human beings. Also, we need to also recognize and respect the quota that our constitution, actually we need to go back to our constitution and respect the provisions of the constitution where it allows for a certain quota of a number of women to be lawmakers.
Thank you so much. Unfortunately, time is not on our side, and that brings us to the end of our show. I'd like to thank our guests and, of course, you, the viewers and listeners at home. And signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night, and we meet again tomorrow on Friday, where we'll discuss more issues to do with politics.